manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 6/2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yenyika iyi zvichitsutsumwa nezvekutyorwa kwazvinoti kuri kuitwa kodzero dzevana veZimbabwe. Vakawanda vochema gweta rine mukurumbira zvikuru munyika vaStanford Moyo avakashaya nezuro. Amai Susan Chenjerai havaizikanwa nerekuti amai Rwizi vashaya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zviri pasi pesangano rinonzi Action for Southern Africa kana kuti ACTSA zviri kuronga kuratidzira nekuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeBritain nemusi wechipiri zvichitsutsumwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe kunyanya panyaya yekusungwa kwemutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaJohnson Timber nevamwe makumi manomwe nevasere mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo vari kuti pane vanhu vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya nekudaro ndokusaka mapurisa ari kugara akadzipakatira achisunga vose vanofungidzirwa kuti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika asi vanopikisa vanoti bumbiro remitemo rinovapa kodzero yekuratidzira chero nguva chero vasingaite zvemhirizhonga Mukuzeya nezvetsamba yenyunyuto iyi, tabata mutauriri wesangano reACTS muzvare Patricia Chinyoka.
Tinoona zvinoitika kumisa Zimbabwe kuti avo vanhu vanoonekwa nehurumende vasingafambe nemugwaro wavanoda vanosunga. Vane vanhu vavanenge vakatarisira zvikurisa vanhu vavanofunga kuti vakabatana navachamisa. Ndova vanonangana navo vachisunga. Uyezve pamutemo wedu weconstitution yedu, vanhu vanobvumirwa kuungana. Vatimba nevanhu vese vanga vakaungana pamba pavatimba. Saka zvanga zvisina kufanira kana kukodzera kuti hurumende inotuma mapurisa kuti vaende kunovasunga pamba ipapo. Tinoona uyezve kuti nyaya dzehuman rights abuses hadzisi kupera muZimbabwe. Dziri kuramba dzichingoitika dzichiitika kune vanhu vanenge vari targeted by current government.
Ko zviri kutaurwa nehurumende kuti ine humbo wekuti pane vanhu vanenge vachida kuratidzira kukanganisa musangano weSADC.
Handifunga kuti chokwadini ichocho. I think tikatarisa munyika dzese kana vanhu vaine zvichemo zvinopirwa kuhurumende. Kana hurumende isingakwanisi kunzwa kana kuteerera zvichemo zvevanhu, vanhu vanoita zvavanokwanisa kuita kuti vanzwikwe. Handione kukanganiswa kwaitwa navatimba negrupu revanhu iri. Vanga vasina kutarisira nyaya dzeSADC, asi vanhu vakanga vachinda vaine mutambo wavo wavaitamba. Asi panyaya yeSADC, vanhu ivo vari kuti izvo eSADC yambomira kupa Zimbabwe chairmanship, nokuti zviri kuitika munyika zvekusungwa kwevanhu hazvina kodzero uye zvinhu zvisingafanirwe kuitwa. Saka dei vambopfuura paZimbabwe vaenda kune imwe nyika vozodzoka muZimbabwe kuzotipa chairmanship kana zvinhu zvanaka.
Saka paurongwa hwenyu muchaendesa tsamba yenyunyuto kupi chaizvo?
Tsamba yedu tane hurumende itsva makoro kuto makurisa kuna seki estama. Saka isu tichange tikitaura nima MPs vemu Britain. Uye MP mukuru anonzi Lord Johnny Oates ndiye chairman we African Parliamentary Group. Saka ndiko kwa trupi ndisa tamba yedu, nezuchemo zedu. Iwo Lord John Oates vachatura tamba yedu iya vono ipa muparliament, tutauro muparliament, chitukumbira hurumende ya vakie stama kuti vatibatsire vapindire munyaya dzirikuitika kuZimbabwe. Vataurewo na vamunangagwa kuti ngavachimbomira zvikushungurudza vanhu.
Uyo angari mutauriri wesangano re Action for Southern Africa muzvare Patricia Chinyoka vachitaura pari parunare kuBritain. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira masangano emagweta akaita sere Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe ari kuchema gweta rine mukurumbira zvikuru vaStanford Moyo avo vakashaya nezuro muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji nezvemufi, tabata mumwe akambotungamirawo sangano reZimbabwe Law Society vaWellington Magaya kuti tinzwe nezvekuti vaMoyo vaiva munhu akaita sei.
Ruvhu rwaMoyo rwatikatyamadza ende rwakakatyamadza vanhu vakawanda nekuti hapana aizvitarisira kuti tingashayikirwa navaMoyo. Kurwara kwavo kwanguva kurwara kwanguva pfupipfupi sekunzwa vatakaita nezvari yacho. Saka munhu watanga tichingotarisira kuti tinaye nguva dzese ende zvakatikatyamadza zvikuru.
Imi makambotungamirawo sangano reLaw Society of Zimbabwe, vaMoyo vakamboritungamirawo. Mungatiwo imimiwo segweta munhu anga akakosha sei mubasa renyu iri?
VaMoyo vakatungamira Law Society of Zimbabwe saPresident, vakasiya pakapera semi yavo. Asi chokwadi chaicho ndechekuti even pavakasiya pacho, vaMoyo vakaramba vachingova mutungamiri nekuti vatungamiri vese vakatungamira Law Society. Ndichiverenga nemiwo wacho, hapana waitungamira asingatauri navaMoyo, hapana wanga asingakumbiri mazano kuna vaMoyo. Pamwe pacho wanga usingaendi uchinokumbira vaitouya vega vachikupa mazano pamba nepapa pamba nepapa. Sangano weLaw Society pese pataisangana nematambudziko ekuti pekuti hatisi kunzwisisana nehurumende, hatisi kunzwisisana nemamwe mastakeholders edu. VaMoyo ndiwe munhu kwataienda kuti vaMoyo tapindana nedambudziko rakati tibatsirei. VaMoyo votibatsira, vaishandisa yatingati influence yavo kuti vakwanise kuyananisa Law Society nehurumende, vakwanise kuyananisa Law Society nemamwe makazi ataishanda nawo ehurumende.
Mubvunzo wekupedzisira, vanga vari mutungamiri weInternational Bar Association, izvi zvakakosha zvakadii?
Ndingati vaMoyo kutungamira kwavakaita International Bar Association kwakaitira kuti semaloya ekuZimbabwe titariswe zvakasiyana. Vanhu vanongoona Zimbabwe senyika yematambudziko. Asi vaMoyo vakaenda vakanotungamirira International Bar Association panguva yakwanga kuine matambudziko kuInternational Bar Association kwacho. Vakanyaradza mapopoto ese aiitwa ikoko, vakagadzirisa kuti National Bar Association idzokere mugwara rayo raaifanirwa kunge iri.
Avo vanga vari vaWellington Magaya vaimbotungamira Law Society of Zimbabwe uye vari gweta vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vaizikanwa zvikuru nekuita nyaya dzemitambo amai Susan Chenjirai vaidaidzwa nerimadundurirwa rekuti amai Rwizi vashaya. Amai Rwizi vaizikanwa nevakawanda vachiita mutambo naSafirio Madzikatire. Pane mutambo mukuru waitwa paterevhizheni wainzi Muri Yavamukadota. Mwanasikana wavo Meilin ndiye azivisa nezvekushaya kwavo. nyanzvi munyadzi zvemitambo dzirikurudzira vechidiki kuti vatange kuita zvemitambo vachiri pazvidzidzo zvepasipasi kuitira kuti vakwanise kukwenenzvera zvipo zvavo. Asi nekuda kwekuoma kwaita upenyu nekutambura kwavekuita vamwe, vamwe vanoita zvemitambo vanoti havasina chidokwa dokwa chekupinda mazviri sezvo vachiti hazvibhadhare. Mutoro wedu nhau Pasmond Lovu anotipanyaya inotevera.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA muzvare Angeline Dimingo vanoti kutanga kuita zvemitambo uchiri mudiki kwakakosha.
Ndinoona sechinhu chinobetsera nekusumudzira matarenda evana. Vana vakakura vachidzidza zvinhu izvi nekukwenenzverwa, tinenge tine hunyanzvi hwakasumukira.
Munyori vachitungamira sangano revechidiki rinoita zvemitambo reprecious children's arts organization amaichi po basopo vaudza Studio 7 kuti kudzidzisa vechidiki kunovabatsira kuti vanzwisise nezvemagariro.
Zvinoita oso futi kuti vana vakwanise kutsanangudza zvinhu zvakafanana nema rights avo. Zvinovabatsira mune zvinhu zvakawanda because vanoziva vanobata zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika mukurarama kwavo, vozvitora vozviisa mumitambo yakasiyana siyana.
Mumwe wechidiki wemuHarare anoita zvekutamba Adam Mararira Kwenda anoti ave kuona kukosha kwekutanga kuita zvemitambo ari mudiki.
Ndakatsa kubuilda confidence yangu kozi ndakakura ndiri munhu ainyara kuti pandakatanga kudzidzira kuendawo pastage ndichinopefomera pamberi pevanhu. Ndichitangana ndatoita pane inonzi kuti rungu stage fright yekutoti kutomira pamberi pevanhu pacho kunotyisa.
Anoita zvemitambo muzvare Fadzai Gwene wekumarondera vanoti kutanga zvemitambo uri mudiki kunobatsira kusarudza gwara rekutora muupenyu.
Izvi zvinokwanisa kuona uri mwana mudiki, uye izvi zvinokwanisawo kuperfect uchiri mudiki. Ini ndakatoti zvakandibatsira pakuti ndakatangira zvemaarts ndisiri mudiki, ndakwanisa kuona kuti no, ini ndinogona chakata. By the time manda ndakura vamwe vangu vave kupinda muindustry ndanga ndatoperfect. Ndakanga ndakuziva zvandinoda, ndanga ndakuziva zvandinogona, uye ndandakuziva kwekuenda, ndanga ndave neresearch yandandaita yange yakakwana.
Vanoona nezvekubudiswa kumashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti zvemitambo zvinobatsirawo kuti vana vasaite misikanzwa.
Izvi zvinova zvinoonekwa kunzi zvinobatsira vana vedu kuti vange vakwanise kuzviriritira muupenyu, uyezve zvinhu zvinoita kuti zvabatsire mupfungwa dzavo kuti vasanyanya kufunga zvakawanda kana kufunga kuda kuti regai titore zvinodhaka kuti ndifare kana ndiite sei.
Asi vamwe muchikamu ichi vanoti zvemitambo hazvibhadhare muZimbabwe, nokudaro vana vakawanda havana shungu dzekupinda mazviri. Mumwane mono uyu mutambi Cleopatra Mashingaidze uyo anoti upenyu hwevatambi vakawanda hauna zvakawanda zvinoyemurika kuvana. Mune imwe nyaya muimbi wenziyo dzechitendero anoitawo zvekusetsa vanhu Taira Chikocho anozikanwa nekuti Madam Boss akadzoka munyika kubva kuAmerica, uko ange akakokwa kuzopinda mugungano remibairo nemukurumbira pasi rose yemaBET Awards. Madam Boss vakasimudza mureza wenyika vakawanda vachifarira kusangana kwaakaita nevaimbi pamwe nevatambi vane mukurumbira pasi rose vakaita sevaimbi Asha, Tinashe, Coco Jones naEkon. Chikamu chegore rino chemaBET Awards chakaitirwa panzvimbo yePeacock Theatre muguta reLos Angeles mudunhu reCalifornia svondo rapfuura musi wa30 Chikumi. Charmaine Shamiso Mapimbiro muimbi wemusambo weAmapiano anozikanwa nekuti Shasha anogara kuSouth Africa ndiye muimbi wekutanga uye ega wekuZimbabwe akambopiwa mubayiro wemaBET. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamosud Pezeshkian ndiwo vakunda musarudzo dzemuIran dzekutora chigaro chamushakabvu Ibrahim Raisi, avo vakashaya mushure mekunge chikopokopo chavo chadona. VaPezeshkian vari kuvimbisa kugadzirisa ukama nenyika dzekumawirira. Nyika dzekumawirira kweAfrica idzo dzina kubatana dziri kuita magungano maviri akasiyana siyana nasi nemangwana. Musangano wekutanga waitwa nasi ndiwe mauto akapidigura hurumende nechisimba munyika dzinoti Mali, Burkina Faso ne Niger. Nyika idzi dzine mubatanidzwa wadzo unonzi Alliance of Sahel States. Mumwe musangano uchaitwa mangwana kuNigeria nerimwe sangano guru renyika dzekumawirira reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya huye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipapurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanakati nehurukuro nemumhanyi ane mukurumbira Rutendo Nyahora, uyo achange zvakare ari kumhanya kumakwikwi Olympics Games Paris 2024 egore rino. Rutendo mumwe wevanoita zvemitambo vashanu vachange vari kuenda kumakwikwi aya. Regai tinzwe kuti Rutendo akatanga sei zvekumhanya izvi uyezve akanzwa sei paakaona kuti akange akwanisa iye kupinda mumakwikwi eOlympics egore rino. Ndino kuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu. Ungatiitsa nanguruwo kuti wakatambira sei chiziviso chekuti wakange wakwanisa kubudirira kuenda kumaOlympics egore rino.
Ndinonzwa kufara zvikuru kumirira nyika yedu yeZimbabwe nokuti kake chitu ndichienda kumaOlympics 2016 ndakaenda kumaOlympics kuRio ndikanomhanya 42 kilometers. Ezvinezvi ndiri kuenda kuti kuParisi kuti kunomhanya 42 kilometers. Saka ndinonzwa kufara zvikuru kumirira nyika yangu yeZimbabwe.
Zvanga zviri nyore here kuti uwane mukana iwoyu wekuenda kuParis?
Ndichanomhanya 42 kilometers zvanga zviri nyore, nenguva dzaive dzakaiswa zvanga zviri nyore shuwa kuti ndiqualify kuenda kumaOlympics nokuti ndakamhanya marathon angu ine ndakamhanya last year ndakamhanya 232.00 vachida 226 kandaenda futi kuGermany futi this year ndikanomhanya 234. Saka kumhanya kwandikaita mamarathon maviri aya akandibatsira kuti ndive nemapoints ekuti ndikwanise kuenda kuParis.
Zviri nyore here semudzimai kuti munge muri mumakwikwi iwayo akadai, uyezve wakatanga sei kuda kuita izvi zvekumhanya?
Ndakatanga kumhanya 2005 ndichiri kuchikoro. Hazvisi nyore especially kuva munhu wechikadzi kana kuti kuva munhu wechidzimai zvakafanana nendine vana vangu vaviri. Hazvisi nyore pati zvinenge zvakuda iwewe kuti uri kudei chii mukati mekurarama kwako uye wakashinga zvakadii, nokuti kumhanya kunoda kuti uve nepfungwa dzakasimba. Newe wacho uzviudze kuti izvi ndinokwanisa kuzviita, ndozvinhu zvinenge zvichinyanya kudiwa especially patirisu vanhukadzi, nokuti vamwe vanhukadzi vakawanda chandikana njekuti vakashaya vanhu vanovatsigira. Vanenge vachida kuita zvandikuita nhasi bati nyee kuti vakashaya vanhu vanovatsigira. Hazvisi nyore kuti munhu wechikadzi ushingirire uzvitsigire uri wega. Pane pakudawo vamwe vanhu vekuti vakwanise kukumotivate vachikutsigira kuti you can still do this.
Pari zvino uri kuita zvekumhanya zvega here kana kuti unotobata mamwe mabasa seraramu?
Ndinongoita zvekumhanya chete. Hongu ndinongoita zvekumhanya chete.
Uchasimuka rini wakananga kuParisi?
Ndichasimuka musi wa1 August ndopandiri kuenda kuParisi.
Ikurudziro ipi yaungapewo vabereki vane vana vanoda kuita zvemitambo?
Ndinoti kuvabereki zvinenge zvakakosha kuti mutsigire vana venyu, nokuti inini ndinorama nekumhanya kubvira pandakabva kuchikoro 2006 ndomararamiro angu andia zvekumhanya. Mwana wangu wekutanga izvi ari kuita form 3 ndinomendisa kuchikoro nekumhanya. Ndinoti kuvabereki ngatitsigirei vana, nokuti zvaive zvakaomawo seniwo inini kubva kuvabereki vangu, bati handina kuvapa mhosva nekuti vanga vasingazive zvesport. Zvakangooma kuti kana mumuri musina munhu anoita sport, vabereki vasingazviandasinde zvesport, munongoziva kana uri mwana musikana vabereki vanonga vachingoti dai waita kana zvimwe zvinhu, dai waita kana nesi kana dokta kana chii. Sport izvi zvokuti vanhu vaka zvakawanda especially kunyika yedu yeZimbabwe avazvi understand saka ndinongoti kuvabereki makona kuti mwana pane sport yaanoda kuita musamuvhairire panze mubatsirei nokuti mune zvingazive kuti rarama yake yacho inenge iri pati zvakafanira inini nekumhanya ndine zvinhu zvakawanda zvandakaita kuvakisira vabereki vangu imba yekugara nekumhanya ndikakwanisa kuzvakirawo imba yangu yekugara nekumhanya nhasi uno vana vangu vanorarama upenyu hwakanaka nekumhanya kwandinoita ikoko
pari zvino uri kurarama uri kupi uyezve shuwiro yako ndeyei takatarisa iwo maolympics aya
iye zvinezvi ndiri kusouth africa ndokuna kochi vangu vanonditraina plus kuno kusouth africa kubva nguva yakareba ndokwandinoita sport yangu ndiri nenyaya yemafacilities nenyaya yekuti kochi vangu vanondikocha ndevemuno musouth saka izvinezvi kusouth ndokwandiri ende kumaolympics ndirongoshura kuti ndimhanye zvakanaka kumaolympics kutiwo nyika yangu ive proud neni neniwo ndivewo proud of myself ndiri kushura kumhanya zvakanaka kuparis
uri kutarisira kuti uchauya nemenduru here
hongu hongu ndozvandiri kutarisira munongoziva maolympics maolympics akaanenge akavhurikira kumunhu wese saka kuina menduru inogona kungowinwa nemunhu wese ende munhu wese ari kuenda kuparis ari kutoti ndoda kuyiwo nemenduru saka inini ndiri mumwe yevanhu vari kuti ndoda kuyiwo nemenduru iyoyo
vanenge vachida kuteera zvauri kuita vanokuwana papi
pasocial media pafacebook unonzi rutendo joini nyahora painstagram rutendo nyahora pamatiktok rutendo nyahora ndinoshandisa zita rangu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous regai tiende kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ekusvitsa mari itsva yezigi kune munhu wose munyika panguva yatiri kunzwa vamwe vari kuti havasati vatomboona mari iyi mumatunhu avo mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vari nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya tikatanga nekuvabvunza kuti vasvika papi nekuti mari yezigi inge ichisvika kuvanhu vose
azvese zvakanga zvitaurwa nevana veZimbabwe zviri kugadziriswa nebhanga guru rehurumende ende zvimwe zvikonzero zvacho zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vanhu vanga vasati vabata zigi vamwe vacho
ndezvipi izvi vaGwanyanya
zvimwe zvacho inyaya yekuti ukama nemabhengi panga pasina saka vamwe havasina kana maakaunzi acho ekuti vanotora mari idzodzo nezvimwe zvakasiyana-siyana zvanga zvichiitika asi bhanga guru rehurumende richiti takatoisa mari dzakakwana kumabhanga uko vanodzidaidai munotora hapana chinokukonesai kunotora mari idzodzo asizve ndokuzoita imwe pfungwa yekuti hatinogona kungogara tichiti ngavanotora vagorega kunotora saka tokuvinga ikoko kwamuri kana pazviteshi bhanga guru rehurumende rinokuvingai
saka matanho apa amuri kushandisa ekuti munge muchisvika kuvanhu
vaya vanoti hatisi kuwana mari yechenji yekukwira michovha vakauya neurongwa kuburikidza nehomelink kuti vanondosvika ikoko kwamuri vachiti ah chitorai ka mari dzacho dzechenji dzamunochemera naizvozvo kuzvitoro vari kutaura navo zvitoro zvikuru kuti paya paya pavanenge vachiita mari dzechenji vataurirane kuti vanhu vagone kuwaniswa kuti zvemari dzoko dzechenji kuburikidza nezvitoro zvikuru saka zvinongotaura zvega zvandatireva zvekuti zvese zviri kugadziriswa zvakanga zvichiita kuti tisava nemari isange yapinda zvakanyanyisisa matiri sevanhu
chimwe chiri kuchemwa nevana veZimbabwe vaGwanyanya inyaya yekuchengeterwa mari muhomwe kana yatingati banking vamwe vari kuti banking system yemunyika yakaparara zvakuita kuti vanhu vagare vaine mari mudzimba zvinosvitsa zvakare kudai dzamatsotsi ari kuuya achipadza nekubira vanhu mudzimba. Matano apa ari kutorwawo nehurumende pamwe nebhanga guru renyika.
Ndo zvandabva kutaura zvekuti ukama nemabhanga wanga hwava hushoma waderera pakati pevanhu nemabhanga. Saka kumutsa chitima chakanga chakambozorora chakagara chava nengura chinotitoreiwo nguva. Asi zvose izvi ndo zviri kuzama kuitwa kuti zvidzokedzerane pazvakanga zviri kumashure kuya. Saka ndinotenderana neni kuti kumabhanga uko vanhu vakanga vaakutosuduruka vaakunyanya kutambira kunze uko ndokwavanga vaakuita misika yepanze vaakuzviitira mabasa emaoko nezvimwe zvakasiyana siyana. Izvi zvamira setambudzikozve munyika yedu yeZimbabwe, tambudziko rinofanira kuti rigadziriswe nekuti haugoni kuti uve nezvikamo inoendera mberi nemberi usina vanhu vanoshandisa mabhanga zvakanyanyisisa. Nekuti ikoko kusashandisa mabhanga zvakanyanyisisa ndikozve kunonzvenga mashandiro anoita zvisungo zvebhanga guru rehurumende mapolicies zvinotinzvenga ikoko. Saka zvinoda kuti zvigadziriswe pave nekudyidzana kuru pakati pemabhanga nevanhu. Saka zvinoona zvichigadziriswa ini nekuti bhanga guru rehurumende rakazvipira kuti pave nekugadziriswa kwenyaya iyoyo.
Ndatenda kwanyanya. Manga makateerera kuhurukuro yataita nechipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichida kupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tochienda kuna Jonga zvakare achitipa pamire hurumende yeAmerica.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wePeople's Republic of China vaXi Jinping vakasangana kumusangano weWoodside Summit muna Mbudzi gore rapera. Vatungamiri vaviri ava vakatsinhira kukosha kwekudyidzana kwevanhu venyika dzavo uye vakazvipira kuwedzera kudyidzana mune zvedzidzo, vadzidzi, tsika nemagariro, mitambo pamwe nezvemabhizimusi. Muhurukuro yavachangobva kuita nebepa nhau reWall Street Journal, mumiriri weAmerica kuChina vaNicholas Burns vakati PRC haichada kuzadzisa zvivimbiso zvayo zviripo ndezvekuti yatove kushanda zvakasimba kumisa kukura kwezvibvumirano zvekudyidzana izvozvo. VaBurns vakati veChina vanoti vanoda kubatanidza vanhu venyika mbiri idzi asi vari kutora matanho asingatsanangurike ekuti izvi zvisaitika. Wall Street Journal yakaburitsa mashoko ekuti vaBurns vakaverenga makumi nemakumi ezviitiko zvaiunganidza veruzhinji apo bazi rezvekuchengetedzwa kwenyika yePRC kana mamwe mapazi ehurumende akamanikidza zvizvarwo zveChina kuti zvisapinda kana kuedza kutyisidzira vanenge vakaenda. Beijing yakaomesera vadzidzi vekuChina kuti vasadzidze muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica. Magungano ezvikoro zvepamusorosoro muChina ekuti zvitsvage vadzidzi vanokodzera akakanzura hurongwa hwekuti vashandi vemuzinda weAmerica vange vachitora muzvikoro vachishambadza zvikoro zvepamusorosoro zvemuAmerica kuvadzidzi nevabereki zvichipa zvikonzero zvekuchengetedzeka. Pamusoro pezvo zvikamu zvingangosvika makumi mashanu kubva muzana zvezvizvarwa zveChina zvakasarudzwa kuti zvipinde muzvirongwa zvekuchinjana vadzidzi neAmerica zvakabuda muurongwa uhu zvichipa zvikonzero zvekuti zvakamanikidzwa nemapurisa, zvikoro nevashandirwi. Kukwira kwekurudziro yekuvenga America zvichikonzerwa muchidimbu nevakuru muhurumende yeChina ndechimwe chikonzero chiri kutadzisa kubatana kwevanhu venyika mbiri idzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yenyika iyi kuti ipindire pane zviri kuitika muZimbabwe umo vanoti muri kutyorwa kodzero dzevanhu. vakawanda vochemagweta rine mukurumbira munyika vaStanford moyo vakashaya nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyana muna Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6.2 2024 ngoKip Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Ngangibona ukuthi ukhona umuntu abazamthola abazamfuqa ukuthi kabe ngumongameli ngaphandle kuka vice president okhona.
Kunabanye abantu abathi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ungena esikhundleni sikamongameli eMasomnangagwa engasuka embusweni.
Akukho ukutheni kwenziwa ngumuntu oyedwa kumba babili kumba bangani, hathi kwenziwa ngumhlangano wedlala uPF uhlale waba yiCongress.
Kodwa bakubuningi abakubanjalo eZanu PF abafisi ukuveza ukuthi bazasekela bani ongathatha isikhundla sikamnangagwa. Balusana lokuthathwa kwezidakamizwa eWange. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ngethi kwezombusazwe zithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni. Kodwa abakubandlala eZanu PF babaphumela egcekeni ngomuntu abazamfaka esikhundleni lesi kungakafiki ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028. Umongameli Mnangagwa ubikele uZulu ngolwesine ukuthi usefuna ukuyaphungula, ngakho-ke amalunga ebandla elibusayo sokumele elungiselele ukhetha ozancintisa kukhetho oluza kuchwa ngomnyaka ka-2028. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube uthi kusobala ukuba uChiwenga uzangena esikhundleni sikamnangagwa.
Ngangibona ukuthi ukhona omunye umuntu abazamthola abazamfuqa ukuthi kabe ngumongameli ngaphandle kuka vice president okhona. Amandla ibutho liqinile okwamanje, laba abasesibuthweni kakhulu banamandla amakhulu, ngakho ke ngibona sengathi vele kakulampikiswano engako. Laba lezifiso ngibona bazazithoba izifiso zabo vele okhona ngo vice president uChiwenga nguye ngimbona ezangena laphana esihlalweni umongameli nxa engasaqhubeke siyaphambili.
Ziningi ingcwethi zombusazwe ezilombono onjengokancube loba ezinye zisithi ozathatha isikhundla lesi ngumuntu odlelana lomnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance.
Ngicabanga ukuthi kunzima ukutsho ukuthi umuntu ongathatha intambo kumnangagwa kungabe kungubani ngokwebizo lakhe. Kodwa umuntu ozathatha intambo kuzabe kungulowo muntu onguvuma zonke kuye umnangagwa, acabanga ukuthi izina ngaphuma esikhundleni lowo muntu uzakwenza ngendlela yokuthi yena agcineke kumbe ahlale akhulule. Angithi siyazi ukuthi umgabe uthe nxa esephumile wadliswa imbuya ngoluthi njalo ukhitshwe yilaba kade bekwenye ifaction. Kuthi ukuthi kuzafuneka umuntu okufaction yakhe umnangagwa ukuthi athathe intambo. Kodwa kusho ukuthi kuzabe kulezi vumelwano ezenziweyo. Njengoba kulezi zinto zabo gugurawundi ezihluphayo landline, kuzakhangela umuntu ozafuna ukuthi kuvinjwe khonokho ivini ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa ngaleyo ndlela. So asoze kube ngumuntu ozafakwa ngokuthi uzalungisa umnotho owelizwe, kodwa kuzaba ngumuntu ozagcina ifemili ekamnangagwa ngendlela abangabe beyifuna. Kulobu ngozi futhi ngoba sekulabantu abakhe abakhona khona phana, kutho ukuthi indaba ingaqala khonapho, kungangena ingxenye yomntanakhe. Kodwa engicabanga ukuthi inengi even leli kuzanake likuvuma.
Abakubandla leZanu PF bathi okwamanje wonke umuntu olilunga lebandla leli ulakho ungena esikhundleni lesi. Umnumzana Believe Gawule uyakusekela lokhu.
Yena upresident umnangagwa ngokwakhe ukhulumile amazwi akhe, ukhulume esibili ekhuluma ngokusekele kwisisekelo sombuso weZanu PF. Uthe yena uzachia nga isikhathi sesifikile sokuthi achiye ithemu leli lesibili selithemu lakhe lokugcina usesiyaphumula. Esephumula nje yena wayekhethiwe iCongress ukuba ngupresident weparty. Ngako ke iparty izahlala izathi kuCongress ebuyayo ikhethe njalo omunye ozathatha izintambo ngemva kwakhe. Ozathatha izintambo kuye izathi uzavela epartini. Iparty yezakhe kuvele Gibbs ukuthi sithi abantu bethi ha kunjani kuzaba kanjani kuzaba kanjani khona oku kuza kwenziwa iparty yikho kodwa konke kuphuma eparty kwenziwa iparty ngathi sikhangelele lokhu kuphuma okunye kodwa ke sikhangelele konoko ukuthi iparty izakwenza khona oku kufaneleyo ukuthi ithi nxa sokufike khona phana iyenze njengenjwayelo ikhethe umongameli womhlangano oza kuba njalo ngumongameli nxa sesithe sathatha langapha ku government ebe nguye umongameli welizwe. Ngokunjalo silandela isisekelo sombuso. Akukho ukutheni kwenziwa ngumuntu oyedwa kumba babili kumba bangaki. Hathi kwenziwa ngumhlangano wezanu PF uhlale waba yiCongress.
Umele iphelandaba Mpophoma edale lePhalamende umnumzana Joseph Juma uthi laye uyasifuna isikhundla lesi.
Ilayo ikhabebhesika leyo ukuthi wena ngingaliqhubela izwi lelo sephambili. So sibaningi kakhulu okukhona kuzakhethwa nje oyedwa onguyoze njani ozasekelwa ubana abe ngumongameli.
Umlangako wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukugenqulwa libutho okwaye ngumongameli uMoi uRobert Mugabe ngomnyaka 2017. Wakhethwa kabili emhlanganweni yeCongress ukuba umkhokheli webandla leZANU-PF. Siyosizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uzancintisana nalo wayengumongameli umnumzana Donald Trump kukhetho uzaqhutshwa ngolwezi lonyaka uthi kuqinisaka. Kulaba kubandla lamademokrats abathi sokumele adedele omunye olakho ukunqoba uTrump bathi uBiden seluphele okokuthi kasakwazi akwenzayo. Bamlatha phansi kungqakompikiswano abayiqhuba loTrump. Ibutho leRussia selizama ukuhluthuna idolobho leTorsk esabelweni zeDonetsk kwele-Ukraine. Abezindaba abeReuters babika ukuba ibutho leRussia seligombolozele idolobho leli. Kwezemaphandleni abezempilakahle kanye labomthetho bathi bakhathazekile ngezinga lokutatwa kwezidakamizwa esigabeni sewange kusenziwa kakhulu ngabasakhulayo kanye labazibulala ngetshefu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe embuthanweni wokuthakazelela ilanga labatsha ele International Day of the African Child lalonyaka eliqhutshwa ngendikimba ethi Education for All Children in Africa, The Time is Now. Abantwana bazikhuthaze kakhulu ukuba beqakathekise imfundo. Umbuthano lo ubusenzelwa eNdlovu Secondary School ngaphansi kwenduna uMvuthu.
Ithuba yilo ukuba ufundise konke yimi wasiphamba yena ofisini.
Osakhulayo uBheki Moses Khosana owahlengwa yenhlanganiso ye-Arise and Shine kulandela ukungena kwakhe kuzidakamizwa ezigoqela iCrystal Meth labo Bronco uxwayise njalo intsha ukuba yehlukane lalokhu. USikhosana uthi wazibona sekusimo lesi ngenhlupho zenhlalo yangekhaya kanye lokuyengwa njengabanye. USikhosana uthi sibise busuku wayehamba aze anqunule imvunulo. Obe yisikhulumeli samapholisa kuhlangothi lwezidakamizwa uDetective Seremani Mwenye uthi okwenzeka kuSikhosana kuyimvama kunja eningi.
Sezesise usizi ezigabeni, ezimulini, lelizweni lonke. Kodwa ngithanda ukukhuthaza lina abancane ukuba libike ithi laba abakuthengisayo
lokho.
Kutafula labomthetho amaphilisi afana nabo profeini isepa zokugeza ensitha amabhalbu okukhanyisa injengu kanye lokunye okuchiphileyo bekuchayiwe kuthiwa yikho okusetshenziswayo kanye namaphampa asebenzileyo lamakhondomu okubikwe ukuba abasebengenile kuwo bayawaxhathisa bezidake ngawo omthetho njalo unkosikazi Chipo Feya ekuhlangothi lwe-victim friendly ukhuthaze abatsha laba ukuba babike zehlakalo zokudlwengulwa uthi bakhathazekile ngalokhu njalo.
Ingasayi ukuzibona izidali zona lezo. Akula ndaba ukuthi ngubabawo, akula ndaba ukuthi wakwethu sina ubunganani. Kumele umkhulume phela umzeze egcekeni.
Ohola isigaba sewange uDokotela Fungayi Musinami uxwayise njalo abasakhulayo labazali ukuba bengazitholi besenza ukungalethi intuthuko okufana lezidakamizwa uthi ukhathazekile ngentsha ethatha impilo yayo.
Kule nyanga lonyaka engayamukela umbiko wabantwana abathathu abazibulalayo ngadabuka kakhulu ngoba yibo esikhangelele kibo. Izizathu siyabe singaziqondisisi kodwa ngithanda ukulikhuthaza ukuba liqakathekise imfundo eyiyo ekusasa leni.
Umusinami uthi njengabezempilakahle sebenanzelele ukuba kweziphathelane lozocansi kanye lokuthelelwana kwegcikwane lendlela zokuzivikela inkulumo yande ukugqugquzelwa ebadaleni ichiya abancane ikanti bakhona abazalwa belegcikwane kodwa imuli zibafihlele baze bazisebethombile. Utshele lumbuthano ukuba kuyadingeka ukuthi abantwana bazi ngesimo sabo bavikelwe njalo bafundiswe ngokubaluleka kokuthola amaphilisi ngendlela efaneleyo ukuhlala behlolwa i-viral load kulabo ababanjwa belegcikwane ethi ilizwe lisasilele kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu ngingunokuthaba Dlamini.
Bomanje sike sizwe okwethulwe nguNtukamini Komo weStudio 7 kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.
Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba, lashona lendaba. Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba, lashona lendaba.
Ngiyalamukela njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtukamini Komo. Namhlanje siseluphane lapho kulomfundisi oyetheswa icala lokudlwengula lokumithisa umntwana oku grade 6 oleminyaka yokuzalwa elithumi lantathu 13 years. Ubaba walingane uke waxoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 ukhasi lakhe leFacebook ehlengezela inyembezi. Ubehamba lomntwana wakhe lo kanye lomakhelwane wakhe umfundisi Mazibuko Mlotshwa onguye esixoxa laye kuhlelo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi Mlotshwa.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lakho.
Kwahamba njani kahle kahle?
Ma ngifika nami ekhaya ngizwe nje ihungahunga lokuthi ingane eneminyaka elithumi lantathu isibikwa isimiwubi ingane le. Ma uphuma umayona uphume umfundisi lapho ubaba wengane abekhonza khona. Kubikwe nje ukuthi ingane isithethwe ngamapholisa labe World Division. Ubaba lo usethethwe amapholisa. Manje sathi angake sisonge izandla sifisa obekwe lobulungiswa sincedisana ke labanye ukuthi ingane ize ngapha kobulawayo sizoyihlanganisa futhi lengalo eyinye yezokuphepha. Yikho ke kuzohlangana lami lwakochisa wakosibanda uEza. Igama lenkonzo bathi New Creation Church isibizwa nje ngegama elithi Chop Chop. Chop Chop le angiyazi ukuthi Chop Chop yani, yegama lenkonzo yona le ebizwa ngalo edume ngalo. ezindaweni lapha ihamba khona endaweni yasesibombo elupane.
Sigcine kuthiwa uvalelwe lomfundisi ubotshiwe kathe sungaphi?
Sigcine sisizwa ukuthi wabheyila wathwa balinde idokhethi elizavela kuregional court eliyilo elizachaza ukuthi usuku lwecourt yakhe lunini. Asingazi ukuthi usephinde wabanjwa yini wavalelwa. Asikwazi kodwa esikwaziyo ukuthi uphandle ungaphandle kodwa lapha khona asazi ukuthi ungapi ngoba esigabeni sasesibombo asikamuzwa ukuthi nangu khona.
Ingane yona iyazisisa yini isimo ekiso?
Ihlukumezekile ingane, ayifuni ukuthi iswele usizo oluyisondelelayo, iboniswe ubungane bayo ukuba ayenzanga iphutha. Ibonise ihlukumezekile kabi ingane, ayikwazi ukuthi yenzeni. Lo mqondo wayo ungama ngokuyibuka kwami, so ufuna ukuthi ibe lokulibala la ngisho khona kunzima lokho okwayehlelayo ingane. Ma ngiyibuka lami ngeso lenyama la ngeso likamoya.
Uthi umbhalo mfundisi kuMateyu 7 verse 15, xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathe okwezimvu kodwa ngaphakathi beyizimpisi eziphangayo. Sesikubonile kanengi abafundisi bedlwengula abantwana, bedlwengula omama emasontweni, betshontshela labantu abadubekileyo abaya kibo besiyadinga uncedo. Singathi yikugcwaliseka kombhalo yini izigigaba ezenziwa ngabafundisi lezi esizibonayo?
Kuyikho baba, njalo kulobungozi baba kakhulu kubalandeli abakholwa ngemilipo eminingi ningi. Bamukele futhi umuntu oyabe engasiyo wasendaweni owaziwayo, afike lodumo. Izikhathi zakhona zimbi, zifuna ubuNkulunkulu ngaphakathi ngoba iningi lethu abafundisi asikho baba endleleni yokholo, sendleleni yonzuzo endesizuzela abantu abahluphekayo sibaphuce abangelakho baze babe lakho sibaphuce khona. Iyagcwaliseka incwadi ukuthi ngezikhathi zokugcina kuza kuba khona abaprofiti bamanga baphumile bagcwele indawana yonke. Siyakubona thina sihamba endaweni zokholo bayema bamemeze ngegama likaJesu badla ngalo. Ubuhlungu ngoba kuphucwa longelalutho.
Kuyini ongakuxwayisa abantu ngezehlakalo ezinje?
Ngizabakhuthaza ngencwadi yamahubo 121 ethi yona ngophakamisela amehlo ami ezulwini usizo lwami luyokuvela phezulu. Akula muntu baba osiza omunye, umuntu kazimele namadolo aguqe akhuleke enkosini. Ende ubuhlungu bakhona ngike ngashumayela emfeni engengaba kuyo ekhaya, ngizama ukuthi ngisuse abantu ekubambeleleni emuntwini ngoba akwenzeki ukuthi umuntu uthiwe usiza abantu ma etusiza abantu aphinde aphuce umuntu inkomo, aphuce umuntu izingubo, abantwana basebenza bathumele abadala kufike abantu babaphuce. Sengihlangane lezigameko ezifana lalezo eziningi, kwezinye indawo ngikhuze, kwezinye indawo ngedlule. Abantu ababeke ithemba labo enkosini ngoba umuntu uyafa uyaphela. Kodwa ma ungeyama enkosini ubambe umphetho njengaliyana indoda eyabamba umphetho yasinda, kusenzima ebantini ukuthi babe lokholo lokuzimela ekukhonzeni uNkulunkulu baba wami sibala lohlupho olukhulu kakhulu ngabantu abangathathi inkosi ngoba laba abafundisi abavezi inkosi phambili kuvela bona kanti kumele uqale kuvele uNkulunkulu umuntu abesevela emuva.
Hayi ve kukuhle kuba lawe kuhlelo mfundisi siyabonga.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu ukuba nawe ehlelweni lokusiza umphakathi wakithi. UThixo anezele kahle, uThixo aligcine.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Vesixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa oyakhelane lobaba womntwanyana okugrade 6 obikwa edlwengulwe ngumfundisi welupane. Asidibaneni kuhlelo lunye ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi liyabe liphume laziphi lashona laziphi. Olivalelisayo nguntunga milinkomo.
Siyabonga kakhulu ntunga milinkomo ungadinelwa kusasa. Soke isikhathi sabalaleli.
Studio 7, sanibonani, ninjani, nonke, siyaphila, sibonge nje ukusinikeza kwenu inyuzi ngaso sonke isikhathi. Siyabonga, sengathi izikhalo zabantu bakithi zingazwakala, ngokungezwa abantu bekhala mpela bakithi, hayi. Abantu babebhekane lodubo mpela olunzima kakhulu. Siyacela bakithi ukuthi lisize mpela, i-government isize mpela ngamanzi. Amanzi yiwo sikhala ngawo bakithi. Kudla siyazi vele, azange sivune, azange siyenzeni, akula kudla. Cela amanzi, sikhala ngamanzi, lisize ngamanzi, lisifakele izipotsho.
Sanibona mbasana beStudio 7, siyabonga usethulela izinhlelo zenu. Mina umama mhlalo wakoBulawayo. Into engikhuluma ngayo nansi, bengilalele uKhalazani ekhuluma ngamanzi kafaka wa-10 Ntumbane. Ukhuluma ngokuzwela abantu kakhulu ngamanzi. Kodwa uBulawayo ukhansela wakoBulawayo ugijime wavala izimpompi zingelamanzi zinjalo, bavalelwa abantu abanzi, abantu abalamanzi, abantu bavalelwa amanzi shema. Ukuthi lamhla amanzi ebuya kunzima ukuthi umuntu amanzi awathole. Sikuzwile Khalazani unyembeza kawulayo shema. Kanti livalile abantu amanzi bavalelwe. Abantu baphila impilo ebuhlungu kakhulu abalamanzi. Nanxa sebuyile amanzi bakwazi ukuthi umuntu uzawathatha ngapho. Uyabe ekhangelwa umakhelwane besikha amanzi. Izibhorana zisela amanzi. Abantu bagebhile imithombo abasela amanzi. Kunzima kuBulawayo. Khansela kalazwelo labantu.
Basakazi njani? Liyaphila, hayi siyaphila. Sithanda ukubonga kakhulu indaba elisinikeza zenza imnandi ezisa ukuthi ungizona ezizokuboshwa kwabantu. Oro yizo lezo mpisi lezo babembuza ngazo umnango wakho, lezo mpisi wayekhuluma ngazo noPhuthini. Bembuza ngempisi ngeslogan sokuthi impisi yamavukela mbuso. Kusho ukuthi abantu bathi impisi yamavukela mbuso, indophi lenzakalayo. Mina ngoba nje vele nje ukuthi yezenza ngathi yena, uyabona ngathi yena uyathanda ukubuka. Lawu phone yathi bona benza daba athanda ukubuka. Iphone yathi ngumkhaya wethu uMdebele kwathi ngendlela obungenza ngakho ukuthi ethanda ndawo yabuka. So ngisho ukuthi bona bengafuna ukuthi ugcine ekhaya ugcine singasazwani la amapoyisa. Kodwa sizoba ngokubhekana kwamehlo phakathi kwamapoyisa nabantu. Ngoba thina sibe nezinto zasifuna ukuthi senze ethi meeting. Sekuya bazosiphazana. So kumele senze sibabuke. So bani kanti le message le efika kumnawa kwesifuze yizo yini impisi yini abantu be-CCC. Ngiyabonga msazi. Ngithula ngelife ofana isipili.
Laba ngabaleleli be-Studio 7. Uzuze Ntinjirayi umlingisi olodumo owayesebenza loSaphiriyo Matsikatire wasaziwa ngegama lokuthi ngumkadoda kaSekho.
wasaziwa ngokuthi nguMayirizi. Akwaziwa ukuba ubehlutshwa yini. Kuhlelo abaculi bethu liphiki sihamba lomculi weRumba uAndile Dube ehamba leqembu lakhe eLenholo Express Band. Linsizwa idabuka komadlambuthi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa loNtukameli Nkomo weStudio 7.
Laleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele ngizolethulela umculo wami bathakithi ongakaka indawo emculweni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda isingle track enesihloko esithi isigwili. Thanda kubonga kakhulu indoda engi-Honesty Mathonsi, indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona njengamanje. Njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-album entsha. Uma ngabe inkosi ivuma ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi. Yeah.
Kumbe ukuchumana dawe bakuthola njani?
Ngithola ngise South Africa. So mangabe unesifiso noma uzwe ingoma ikuthintile, ngicela ungithinte kule mininingwane ethi 082-6310-544. Uyayitholakala ku WhatsApp nakuma calls nje.
Abalandeli ubatshila wapha manje.
Bantu bakithi bengicela isupport ukuze umculo uphakame, lathi sigcine sesezingeni eliphezulu. Bengicela nifake izandla ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili. Umnikazi wempuphu uzolilethela i-albhamu epheleleyo kulo nyaka. Ngiyaye ngizibize ngomnikazi wempuphu ngoba ingoma yami idlala imizi yonke. So impuphu nayo iphekwa imizi yonke. Ngiyabonga.
Ukuthi sithini lapha nguAndile Dube wenolo uyajasibile Express Band yangkhona. Hayi ke singakehlukani hlobo zethu ukuthi sikhangele bezikhokhela namhlanje. Kunabanye abantu abathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga kulakho ukungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka esikhundleni. Kodwa baningi abakubandla lezano PF akabafisi ukuphumelela egcekeni ngodaba lolu. Silukhuluma lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.